yatin dirin yaji na rumeri nanzira bata dirin yaji rumeri nanzira bata rumeri nanzira bata dirin yaji muchati yavata iye yakabenda kwaari chinonzisa bata imbo yana brenda ungati avata iri nyashbenda kuchiruskanzi yakata josi yachienda jana mambo ofano irenda chinganzisa shata kujani palenta kujana fata ushingi yana lenda mshinge 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 nene urikoloso emwene haurikoloso emwene mshinge 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 urikoloso emwene haurikoloso emwene mshinge nene
Chakatangira kuchaudu tichizvionera pa TV This time tichigwina chete A fellowful is better than nothing Teaching in the bread kana usina money Back in the past time bugerwa mafeta rifani Takamukabirisa duzu Akazokosora kati akufila really dizzy Zvikanzipa kudza mutengo wefuwewu Aizi dizzy Azvifezoti effect amedulo blangata Dzedu shangu adzimire kushanda
Mshinge, 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 mshinge nene urikoloso emwene haurikoloso emwene mshinge 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 urikoloso emwene haurikoloso emwene we mshinge nene Muchati yavata iye yakabenda kwaari chinonzisa bata imbo yana brenda ungati avata iri nyashbenda kuchiruskanzi yakata josi yachienda jana mambo ofano irenda chinganzisa shata kujani palenta kujana fata ushingi yana lenda mshinge 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 nene urikoloso emwene hauri